manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 3 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatendi vechipostori neveZioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED vanoimbisa mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezano PF vaEmerson Mnangagwa mavhoti ari kudiwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinopeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reulawayo. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yaitika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechipostori neveZioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED nhasi vavimbisa mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mavhoti anodarika mamiriyoni ari kutsvagwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Sangano iri ravimbisa izvi pamusangano waro waitirwa munzvimbo yeHighfield muHarare uyo wapindwawo navaMnangagwa. Kuti tinzwe zvizere ngatinzwe iTobias Mudzingwa uyo anga ari kumusangano uyo.
Vachitaura pagungano iri semunyarikani mukuru, vaMnangagwa vati mapostori nemaZioni aya aita sezvinorehwa neBhaibheri shoko raMwari pakutsigira mutungamiri.
Makereke mapostori nemaZioni, maprofeta amhlope, nhasimabuda pachena kuti munorudo renyika yekwenyu. Nhasimazadzisa inzvira dzongo benyu.
Mutauriri wesangano revapostori for ED vaObey Mapuranga vanoti mapostori nemaZioni vachaita bhurugwa nebhandi vaMnangagwa nebato ravo.
Chauya kuzokotama pamiri penyu iri sungawirirano yemweya inoti hurumende inotonga ndeyeZanu PF nevapostori zvekare varipo nemaZioni ndeyeZanu PF. Your Excellency, tinoda kukuzivisa kuti panouya maelection tose tinoti zvamu tichinovhotera ZANU PF.
Asi mumiriri weHighfield East mudare reparamende uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaEric Murai vanoti rutsigiro urwu runoshura kubuda kwavaMnangagwa muhofisi yemutungamiri wenyika.
Nyaya yaitwa nemapostori nemaZioni kuita chisungu chekusapota ED yandirangaridza 2017. Pavakaungana futi the same people vachiita chisungu chekusupporta Grace asindo vakawa magumo epolitics dzamugabe naGrace wacho. Kana vakuda kuenda varume ivavavo ndo zvavanoita ndidzo mviromviro dzacho idzodzo. Ipapapa ndo kutopera kwaED ipapa atopera nhasi nenyaya yegungano raaita muZimbabwe grounds.
Asiwo sachigaro veZanu PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti vanhu vakaita savaMurai vanotaura zvekugotsikwa tsuro.
Musangano weZanu PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. Anyone who thinks Zanu PF is going to lose is daydreaming.
Mumwe wevauya kumusangano uyu vachibva kumabvuku vaArnold Mashasha vechechi yeZioni kwaDavid Masuka vanoti utungamiri hwavaMnangagwa uchi.
Ah, musangano zanupefu wakatirera kubva pasi vachingozvarwa nanhasi tinayo ende tikurarama nayo saka hatina kana chichemo hatina kana dambudziko zvese zvakarongeka saka tinotoda kutoti zvidzokere ipapo fanika tirise kwatinobva kwedu kuvana mumabhukuko aiwa tiri kutofara ike zvino takayarusirwa tara zviri kutofamba zvokuti tiri kufamba pakanaka de yaisiri zanupefu ka de kuti ifamba makomba.
Musangano uyu watanga nekupera, utungamiri wemaZion and Vapostori for ED, pamwechete neweZANU PF, vachitsutsumwa kushomeka kwevatendi vaungana munhandare yeZimbabwe Grounds, izvo zvavati zvakonzerwa nekushaya zvifambiso zvemabhazi kuti zvisvike panzvimbo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika, muzvare Jacqueline Sande vatiwo.
Zvinhu zvagara zvinoitika kuti vemachechi vanowanzotaurawo wavari kutsigira. Ikodzero yavo kuti vataure saizvozvo vawirirana kuti isu semapostori tinodada hedu kutsigira vamunangagwa.
Musangano uyu ndiwo wekutanga waendwa navamunangagwa mushure mekunge vatara zuva richaitwa sarudzo, uyewo zvichigona kureva kuti kutsvaga rutsigiro muvanhu kwatotanga zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rapedza nhasi urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reulawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Vakafanobata chigaro chemunyoranona nezvekurongwa kwemisangano muCCC vaAmos Chibaya vanoti musangano wanhasi wapamukana kune vachakwikwidza musarudzo dzemakanzuru neparamende kuti vazvishambadze kuvanhu vachavavhotera uyewo kuti nhengo dzichavhota dzebato dzisarudze vadzinofunga kuti vakakodzera kumirira bato musarudzo. Asi vachibaya vanoti bato ravo harisati rave kuzivisa kuti ndivanani vabudirira kusarudzwa mudunhu reulawayo uye kuti vave kuzoenda kumatunhu api. Vatiwo CCC iri kuenda kumatare edzimhosva svondo rinouya ichikwirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatare nenyaya yekushayikwa kwemazita evanhu vakawanda mugwaro revavhoti. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Tichingori paurongwa hwekuti maCitizens vange vachisarudza avo vachazenge vachivamiririra kumakanzura, vachazenge vachivamiririra kuparamende. Saka paurongwa hwedu tapedza asi muno mudunhu reulawayo panga pachitova macaucus vanhu vachitaura kuti aiwa tinodangana kuti anga achizonotimiririra kukanzura, anga achizonotimiririra kudare paramendi nekuti isu bato redu nderevanhu, munhu haafaniri kuda unofanira kubiwa.
Saka vasarudzwa kuulawayo ndevanaani vamungangotaura mazita vashoma vavo?
Haiwa tichiri muurongwa hwekupedza kuhorengedza nokuti maitiro edu tinenge tichiita zvinhu izvi paward level. Saka zviri paward level constituency inenge ine mazi mairi matatu mana sokuti tiri kuhorengedza tozokudzivisa nesimakonguva nekumajonga.
Matunhu api kwamava kuenda mabva muulawayo nhasi?
Tichazenge tichikuzivisai mukumajonga tobva muulawayo toenda kupi. Tikatinge tapedza dzenguva takadai tinogara pasi seutungamiriri toona kutoenda papi muchingoona kana tava kudoinda ikoko munoziviswa munge timatasai tikuzivisai kuti tapa.
Tinoona kuti vanhu vanga vachiongorora mazita avo mugwaro revavhoti vazhinji vachiti havasi kuona mazita avo. Bato renyuwo pane zvariri kuitawo here pakunyunyuta kana kugunun'una kuri kuita vanhuko?
Ichokwadi vanhu vese vaimbori muvhotasoro vaimbovhota vakandotarira mazita avo vakamashaya. Tiri kutora nyaya kuikwidza kuenda kumatare edzimhosva kuti kana vajonga vanga vari muvhotasoro vakavhota pamaby elections achangotiwa madzimani zita ravo roshayikwa. Zeki inofanira kusungirwa kuti aiwa vanhu vese vanga vari muvhotasoro vanofanira kunge vachivhota, vese vakateya mazita vanofanira kunge vachivhota. Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva.
Saka munoitarisira kuenda kumatare riini?
Pasvondo ratiri kubata apa tinenge tichikuzivisai mukumajonga nokuti nyaya yekuenda kumatare haisiye yekuvanda, haisiye yekuvanza, zvinhu zvevanhu zvinofanira kuzikamwa nenyika yose kuti ndomatanho aakutobva nebato ravo iro ritazenge ravatungamirira nyika kutanga musi wa23 August gore rino. Vachamisawo vatigadzire nyika.
Saka muchaziva sei vanhu vakashaya mazita avava kuti munge muchizokwanisa kunge muchivamirira?
Takatokomuniketa mumasocial media kwese tikataura kuti munhu wese zviri pachena akanga achivhota akashaya zita rake panga pachitwa vhota inspection tikatumira mafomu zvoti vanhu vanga vachifila so bati maguta edu akatekeshera nenyika yose vanga vachizumudzira nyaya vachiendesa kumatarezi mosva.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTCCC vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7 muBulawayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa maviri anonzi arasikirwa neupenyu muKenya, mamwe mashanu akakuvara apo vanofungidzirwa kuti nhengo dzechikwata cheAl-Shabaab varwisa makamba emapurisa munzvimbo mbiri dzakasiyana dzinoti Mandera newaja kumaodzanyemba kwakadziwa kwemabvazuva kweKenya. Mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kutarisirwa nhasi kushanyira nzvimbo yaitikira tsaona yechitima yaurayisa vanhu vanoda kusvika kumazana matatu uye kukuwadza vamwe vanoda kusvika kumazana mapfumbamwe. VaModi vari kutarisirwawo kushanyira kuchipatara kwaendeswa vakuvara. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvinafundo nyaradzai gumbonzvanda avo vanova ivo mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust. Muzvinafundo gumbonzvanda vanoshanda zvakare nemamwe madzimai emuAfrica mukuedza kuunza yanano nerunyararo munyika yeAfrica. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemisangano mikuru yavari kuita parizvino mukuedza kuunza runyararo kunyika yeSudan.
Diri mwewe vatungamiri veAfrican Women Leaders Network, batanidzwa madzimai emunomu Africa vanobata pamwe chete kusumudzira nyaya dzerunyararo dzekuyanana kwenyika uye kuti madzimai apinde mutungamiriri unemaringe nekugadzikana murunyararo kwenyika dzedu uye nyaya dzeupfumi muAfrica. Nhasi ndapinda musangano watanga tiri pamwe chete semadzimai emuAfrica pamwe chete neofisi yeAfrican Union neofisi yeUN Women tichipa kuchemana nekunzwa matambudziko arusangana nemadzimai ekuSudan kune hondo iri kudai kuti rwadza pamwoyo pedu.
Zvii zviri kubuda pamisangano iyi?
Tapiwa tsananguro yezvakaitika nezviri kuitika muSudan, mafambiro ari kuita hondo iriko, vanhu kunyanya madzimai nevana vachizonotsvaga kupotera kune dzimwe nyika kwakaita sekunana Egypt nekunana Chad, nekunetsekana kwavari kuita varimo munyika mavo nemudhorobha ravo reKatum.
Zvii zvisungo zvamuri kubuda nazvo zvingaite kuti dambudziko iri ripere? Takanyanyotarisa zviri kusangana nemadzimai vemuSudan.
Zvikuru zvabuda zvakanyanyisisa ndezvekuti tinofanira kusimbisa zvikumbiro zvina zvabudiswa nemadzimai eSudan. Chekutanga ndechekuti dai hondo yamira, cessation of hostility, pawana kutaurirana, uye kana pane vamwe vasiri vemuSudan vekunze vari kufutidzira kuti hondo iitike, vedwe ngavasuduruke tiwane runyararo munyika yeSudan. Vasashandisa vanhu vemuSudan kurwisana ivo vane zvikonzero zvavangange vachiitira izvozvo munyika yeSudan. Chechipiri chabuda zvikuru ndechekuti panhaurirano inenge dziripo pakupedza kurwisana kuri kuitika muSudan, dai madzimai ange aripo panokurukurwa nyaya idzodzi dzekuti nyika ive nekugadzikana, atinoti mapeace talks, anganga achiitwa achibatsiridzwa neAfrican Union nanaIGAD neUnited Nations vakasiyana-siyana ikoko, zvichienderana nechisungo cheUnited Nations Security Council inonzi Resolution 1325. Uyewo zvisungo zvakaitwa muno muAfrica zvinokoshesa kuti madzimai apinde munhaurirano dzakadai. Chechitatu chikuru chabuda ndechekuti veduwe dai hurumende vari kurwisana nenyika dzese vabatsiridze kuti ava vanhu vasangana nedambudziko vawaniswe yatinoti humanitarian assistance, pawanikwe access, uye vanopa rubetsero vape rubetsero kuitira kuti hama neshamwari dzedu dzeSudan dzisiri kuwana zvekudya zvakakwanira, vari kumarefugee camp, vari kumaIDP camp, vawana kuchengetedzeka, vawana kubatsirikana, nyika ichigadzirika pane matambudziko airi kusangana naye. Saka nyaya yehumanitarian assistance yakurudzirwa zvikuru, kunyanya takatarisa mabasa ari kubatwa nanamai vachiedza kubatsirana nekuchengetana nevamwe vavo. Chechina chabuda chikuru ndechekutinoziva kuti panoitika hondo, madzimai anosangana nemhirizhonga nekumbunyikidzwa, kusanganisira nevana nevasikana, vamwe vanosangana neiyo yatinoti gender based violence, vamwe vanobhinywa, vana vedu vanopedzisira vave nemimba, vamwe vasizopedzisira vapinda muwanano vasina kusvika zera kana kuti ichingova child rape. Saka zvakurudzirwa zvikuru kuti tinoziva muAfrica uye kuUnited Nations panotova nematanho anotorwa ekuchengetedza nekubatsiridza kuti matambudziko aya asavaipo. Chekupedzisira ndechekuti dai waro madzimai nyika dzese nevanobatsira vasimbisawo mabasa ari kuitwa nemadzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mklanganya huye, ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro navaKevin Oliver, murume wechichena kana kuti murungu ari kurara mumotokari kuUnity L kwaSeke nekuda kwekushaya pekugara. Studio 7 yakamboita hurukuro navaOliver makore adarika pavaityaira makombi aenda kuchitungwiza.
Ndinonzi Kevin Oliver. Kumachonga, last time ndakabuda paStudio 7. Yoti hanzi wani murungu ari kukanga waya ndingira ari kugaya makombi munomu. Pari zvino ndourara mota paSeke South Unity L.
Chii chasvitsa kuti munge muchirara mumotokari pamuri kurara ipapo?
Ndirare mota nyaya yekuti ndaimbodhirayivha makombi asi vamwe vaindishora. Vandishora kudaro naidhirayivha makombi ndisingabhadharwe, ndaishaya mari kuti nditsvage imba nemari yeimba. Saka mari yerenti ndaishayawo kuti vana vazotaura nevamwe vanana makanika kuti vandipo mota pekurara. Pekutanga vaimbondipa utii, vaimbondipa madhora-dhora zvesikafu manheru ega ega. Asi gore inoi kubva uJanuary vabva ndinyima
Vakawanda mkoma Kevin wanda kuzwa kuti makashika sei kuti munge muchigara kuchitungwizana kuti vazhinji havatarisire kuti murungu anga awanikwa kuchitungwiza achinzi ari kugara achisvika pakurara mumotokari.
Vajonga makabaza nengunze iyoyo nyika ndakashatirwa nemhuri yangu baba namai ndakamboshanda kusvika Harare kana ambulance ndiri driver ndiri emergency medical technician. Nepana hazonawo license yangu ndakura muchildren's home ndasvika age of 18 years ndaigarawo St. Joseph's also boys ndipanazojoina sitogarari pana ambulance ndajoina sitogarari pana ambulance sitogarari pana ambulance pahazongobroko zvimwe zvezvezvi ndanatanga kudrive makombi ndanaonawo basi makombi siti chitungwiza siti 1 and 2 elo ndipanazogara muchitungwiza imomo.
Hamuna dzimwe hama here dzamunogona kugara nadzo dzichikuchengetai?
Pari zvino zvandina baba namai vangu vakashanetsaona ndine makore 12 then baba mukuru wangu atinga vhidhiyo kana makaona pano parishini padumbo yangu makaiona ndakabvuze nebaba mukuru wangu mukoma wababa.
Saka ivo vana baba mukuru varipi kuti vange vachikubatsirai?
Baba mukuru wangu vakashaya old age.
Imi mukoma Kevin hamuna kumbobvirawo maroora here muchitoo mhuri yenyu?
Vajonga ndakaroora kwamutaka wauzumba maramba fungwe ndakaroora mutema mukadzi mutema ndakaita vana 2 makarat ainzi Michel na Rachel. Pandaigara kunyatsine madhamu wangu angari tika vana vangu vangari vana presidential scholarship 2013 yapresident Gabriel Robert Mugabe kunyahode Mission Kimanan vakazotaradzwa nemvura yesaduni dai nhasi vajonga ndichine ronda mudzimani vana vakwa nesaduni dai hongu asi vajonga hapana kana communication ndakapiwa kana vasako ndakataura navo but hapana.
Kune social welfare inobatsirawo vanotambura kwete nekuti muri murungu asi kuti mubatsirwe semwana wezimbabwe ari kutambura mati mamboendawo here iko?
Tine social welfare wedu yemuchitungwiza pamakona pana hambo atakwa nematsotsi hongu vakandipa inonzi assisted medical treatment order.
Saka imi rubatsiro rwamungada nderupi mukoma Kevin?
Vajonga rubatsiro runodaoka ida accommodation then dzini yangu yekuti ndoda mutsau fast food takeaway kana kuti chii ndoda pekurara nyumba yangu kuti ndinokwanisa kurenga usamwe kuti pekurara yangu majonga za zvinorema pane mosquito vari kutonora pakudidi.
Ko basa ramungade kuti muwaniswewo kana pane vanogona kukuwanirai basa?
Zvendogona kudhiraivha fast food takeaway nekene tinoziva tichana then IT computer administration security.
Mazwa hurukuru yataita nava Kevin Oliver murume wechichena ari kurara mumotokari kuunit L kwaseke nekuda kwekushaya pekugara. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheOur Lives upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheshamu nhasi chafara kudzokera kushandisa nhandare yacho yeBata Stadium mushure mekumbomiswa kwayo nezvikonzero zvaive zvisinganzwisisike. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi nhasi chapinda munhandare iyi chichisangana neHerentals mumutambo uyo wapera uri mangange 0-0. Nandari i, yaive ambumiswa nevakuru vePremier Soccer League au vakati yaive singa kudzere kutambirwa nhabvu yepamusoro kunyange hazvo yaive yapiwa mvumo neZIFA First Instance Body. Asi, ongororo yakazoitwa zvekare yakawana nhandare iyi yakakodzera izvo zvaunganidza vateveri vechikwata ichi vemuguta reGweru munhandare iyi. Mutauriri weShesham vaElias Maginya vanoti vafara zvikuru kudzoka munhandare yavo nekuti vatsigiri vavo vanga vave kuremerwa munyaya dzimari kufamba kuenda kumandava stadium kuzvishavane.
Tine vanhu vatakafamba navo rwendo rwedivision 1 ava vasingachakwanisi kuramba vachidzika botere kwatakananga kumandava stadium kwata tichitambira. Saka chinhu chinotifadza zvisingambobviri at least takuti vaya vaya vaititsigira vakukwanisawo kuuya pabata stadium kuzotsigira chikwata chavo. Zvinhu zvatifadza, zvinhu zviri kutinakidza.
VaMaginya vanoti kutambira munhandare yavo kuchapa vatambi vavo manyukunyuku kuti vawedzere mwando kudzivirira kubuda muPSL.
Tinotenda kuti izvi zvichatibetsera kunyange kuti tikwanise kubuda muyamatikati murelegation zone. Zvinhu zvatiitira zvakanaka zvisingambobviri kuwanikwa tichidzititambira mutambo wedu wenhapfu mupata stadium.
Zvichitevera mitambo yanhasi, Shesham yave pachinzvimbo chegumi neshanu mugungano rezvikwata gumi nezvisere ine mapoints gumi nerimwe chete. Murairidzi wavo John Nyikadzino anoti havasi kuda kutora nzira yezvikwata zvinobuda muPremier Soccer League nekukundikana gore rimwe chete zvapindamo.
Hatina zvakawanda zvetiri kutarisira kunze kuti tinge tichigara muPSL. Makore anotevera tozotanga kuva nezvimwe zvatinotarisira kunge tichikwanisa kudarika kurarama.
Herentals yaramba iri pachinhano chegumi nenhatu asi murairidzi wayo Kumbirai Muti Wekuziva anoti vatambi vake vanofanira kuregedza katsika kekudherera zvikwata zvisina mukurumbira.
Nenye yekudherera kana vachitamba nematems ari almost of the same level. Wanoona sekuti they are better than the opponent. Kana vakutamba nematimu ahombe aya vanokwinya or vanoisa more effort to those games. Thanks. Saka this is the attitude that we are just supposed to change.
Nasi kwanga kune mitambo mitatu chete yePremier Soccer League kusanganisira uyo watambwa National Sports Stadium umo Caps United yarohwa 2-1 neCranbourne Bullets. Vatsigiri veCaps United vamuka chibhebhenenga kushedzera kuti murairidzi wavo Lloyd Tembwe anofarira kusiyiswa basa sezvo akundikana. Kuluveve Stadium Chicken Inn yarova Black Rhinos 1-0 ndokwira kusvika pachinzvimbo chechitatu. Black Rhinos yaramba iri pasi pasi petafura nemapoints matanhatu chete zvekuti vatsigiri vavo vave kunamata kuti vangaite sei kuti vararame mugungano iri. Asi mutambo mukuru svondo rino uriko mangwana muBarber Field Stadium umo Highlanders iri kusangana nevavakidzani vayo veBlauwe Chiefs. Pari zvino Highlanders iri pachinzvimbo chechipiri, Blauwe Chiefs ichirwisawo zvakasimba iri pachinhano chechishanu. Mimwe mitambo mangwana yakamira seizvi: Dynamos vs ZPC Kariba National Sports Stadium, Grenfell vs FC Platinum Gibo, Wange vs Manika Diamonds Colliery. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatendi vechipostori neveZioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED vanovimbisa vaEmerson Munangagwa, vanove mutungamiri weZANU-PF iye vari mutungamiri wenyika, mavhoti anonzi ari kudiwa nebato ravo reZANU-PF musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rapeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reBulawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Bato iri zvakare rinoti sondo rinouya ririkuenda kudare richikwirira Zimbabwe Electoral Commission nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakashaya mazita avo mugwaro revavhoti. Pamitambo yatambwa nhasi yePremier Soccer League, Chesham yaita 0-0 neHerent House, kuchiti Caps United ichirohwa 2-1 neCranbourne Bullets, ukuwo Chicken Inn ichirohwa Black Rhinos 1-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku